kunyange hazvo vanhu vakawanda vasina dambudziko nekuita kubatira pamwe chuma chemuzukuru pasarudzo dzegore rinouya vakawanda mubato iri vanoti vatsvangirai ndivo vanofanirwa kutungamira mubatanidzwa uyu nemamwe mapato asi nyaya yatsviriridza ndeyekuti zvine ungwaru here kupinda musarudzo dzinobirwa pasina urongwa hwekuchengetedza mavhoti evanhu sezvakamboitika musarudzo dzemuna 2008 vatekishwa musiva vanoti danho rakatorwa navatsvangirai rekufamba nyika yose vachinzwa mafungiro akawanda rakanaka asi vanoti zviri kubuda zvinhu zvimwe chete sezvo vanhu vari kuunganidzwa nenhengo dzavo
kuona kwandaita ndekwekuti iyi yanga iri miting yevanhu vanga vachitsanangurira purezidendi wavo zvavari kuda kuti purezidendi vanzwe zvinonakidza asi zvinhu chaizvo chaizvo zvinofanira kuti purezidendi vanga vachitaurirwa handina kunge ndaona kunge zvataurwa ndaona sekunge kuti vatsvangirai vanga vaine mhinduro yezvinhu zvese kudzara kuti vanga vachiziva kudhara asi kudai vatsvangirai vanga vauya vachida kunzwa pavangadai vakarasika gwara iro rekuti vakakwanisa kunzwa mashoko iwayo rinokwanisa kuvadzosera futi mundima yavakanga vari vakadai vangouya kuzongosubmita kuvanhu votaurirwa zvese zvakanaka nezvakashata zvinonakidza nezvisinganakidze vozonosarudza vaamberi zvandafunga kuti hazvina kubuda
vamusiyiwa avo vakapinda musangano wanachipangamazano wemuchinhoi nezuro vanoti nyaya yekuti bato remdc riri kuramba kupinda musarudzo dzemabyelection seirave kuona kupinda musarudzo dzegore rinoya sedanho rine ungwaru vamusiyiwa vanoti hapana chashanduka uye chinoshanduka panyaya dzesarudzo muzimbabwe
ini ndaida kuti ndingonzwisisa zvinhu zvishomanana chekutanga pfungwa yakambenge yavaita kuti vasapinde mukukwidza maelections ese akazenge akuitwa apa yakanga ichinzi boycott pane here zvazogadzirika kana kuti boycott iyoyo ine here zvayakabuditsa zvaakuvapa zvivindi zvokuti next year vanga vachidzokera muelection ndaida kunzwa mhinduro panyaya idzodzo boycott iyoyo pavakavaiita vanoziva here kuti yakatsamwisa vanhu vaivatevera vangani ndeuyezve kuti strategy yavo yekudzosa vanhu vakanga vatsamwa noda kweboycott iyoyo ndeipi
vatsvangirai varamba kutaura nevatori venhau vachiti vanofanirwa kutanga vatura zvavakawana kubva kuvanhu kumakurukota avo pamwe nenational council asi mutauriri wavatsvangirai valuk tamborinyoka vanoti vachaita hondo chayo nezanu pf kuti ivandudze mitemo yesarudzo vatamborinyoka vanoti hondo yavo iri kutanga musi wa22 kurume apo vacharatidzira pamusoro pekuti mitemo yesarudzo ivandudzwe
asi kana state yakuti chanoprovhaidha state procurement board kuti ibatsire zeki kusarudza kuti achapuwa tenda iyi ndeipi unobva wangoona minwe yezanu kupinda kwaya kuda kuita munyaya yesarudzo saka atsvangirai vari kuti tichafamba tichaita hondo nenyaya iyoyi ende tofunga muri kuziva kuti musi wa22 march tichaita mademonstrations nenyaya iyoyi isusu tiri kugadzirira kupinda musarudzo tichaita zvese zvinoitwa kuti tipinde musarudzo kana pachiita hondo munyika pachaita hondo munyika nenyaya yekuti mareforms ese anodiwa aitwe hatisi kuzodyiwa takasvumira sematemba mwedokuno tikutoona kudhara kuti minwe yezanu minwe yeutsotsi yatotanga kudhara kuda kunombora sarudzo yemuna 2018 pachaita hondo
vatamborinyoka vati manyepo yekuti vanhu vaipinda misangano yevatsvangirai vaikokerwa nenhengo dzavo asi vati vaikokerwa nebazi ravo rinoona nezveveruzhinji kana kuti public relations
vanhu vari musangano vasivo vari kuunganidza vanhu avo vatsvangirai vane network yavo yepresident isusu ndosaka muri kuona kuti vanhu vari kuunganidza vanhu idepartment remuofisi mapuresident rinonzi public affairs department republic affairs ndokuunganidza vanhu ivava vari kutaura napuresident muchaona zvakare kuti pamazuva matatu ari kupedzwa napurezidendi muprofiti ega ega vari kupedza nguva yakareba inova mazuva maviri vachitaura kwete nevanhu vemusangano asi nevava vatiri kuti maopinion leaders kana macommunity leaders vari vanhu vanenge vaunganidzwa nehofisi yaivo purezidendi through department ravo rinonzi public affairs ndokuunganidza vanhu ivavo kwete maprovinci maprovincial structures
munyori mukuru musangano revadzidzi rezimbabwe national student union vazivai mhetu vati zinasu inoshushikana nekupinda musarudzo dzinobirwa nebato rezanu pf vamhetu vati vadzidzi vakakumbira vatsvangirai kuti vavawanise mari yekunyoresa kuvhota muzvikoro zvavo zvepamusoro sezvo vezeki vakaramba vachiti havana mari
mumakoleji mumahigh school mumapolytechnics tindodzidzisa nechidiki zvazvakakoshera kuti vavhoti
Vatambonyoka vati vatsvangirai vachatura zvakabva muvanhu kutungamiri webato kuitira kuti vabude negwara. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.